Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 13/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The intention has always been to cripple the economy, the Zimbabwean economy.
Chinangwa chagara chiri chekuvhiringa vanhu vasinei nehurumende.
Hurumende yopomera America mhosva yekuda kukanganisa upfumi hwenyika nekutemera mamwe makambani eshoroma vakuda tagwirei zvirango. Asa America inoti iri kuranga vari kuita zvehuori vakawanda vachiyaura nenhamo. Musangano weAmerica nevatungamiri venyika dzemuAfrica kana kuti US Africa Leaders Summit wotanga muWashington DC nhasi.
Uyu mutambo unenge wakaoma chaizvo, asi mutambi anoitwa Lionel Messi ari kutamba zvinoratidza kuti vakomana vekuru veshe vakatarisa kumumaka vanokwanisa kukundikana mumutambo iwoyo.
Kondiana achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peArgentina neCroatia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kushora zvikuru America nekutemera vamwe vanhu vana zvirango vachipomerwa mhosva yekudyidzana neshoroma yakatemerwa zvirango kare vakuda kwasheta gwirei. Vakatemerwa zvirango nezuro neAmerica vanosanganisirawo mumwe mwana wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. America inoti iri kuranga vanotyora kodzero dzevanhu nevanoita zvehuori. Izvi zviri kuuya apo hurumende yanga ichirova bembera kuti kudyidzana kwayo neAmerica nedzimwe nyika dzakatemera vakuru venyika zvirango pave pachidanho chiri pamusoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
America nezuro yakazivisa kuti yange yatemera zvirango mwanakomana womutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa Jr., amai Sandra Mpunga, mudzimai weshoroma vakuda kwasheta Gray vakatemerwa zvirango muna 2020 uye vamwe vavanodyidzana navo. Mumwe atemerwa zvirango ndiva Obey Chimuka vekambani inonzi Fosu Contracting inoshanda navatagurei yakapiwa basa nemari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu emadhora kana kuti $85 million yekuvaka Bvuka Wapfuka kana kuti mbudzi roundabout muHarare. Mumwe atemerwa zvirango ndiamai Ncobile Magwizi vanoshanda nekambani yesakunda yavatagwirei. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vashora zvikuru kuiswa kwemakambani amuzvina bhizimusi vatagwirei pazvirango vachiti chinangwa chenyika yeAmerica kuvhiringidza mabasa ehurumende.
The intention was never to attack individuals. Who don't matter anyway in terms of interstate relations. The intention has always been to cripple the economy, the Zimbabwean economy.
Chinangwa chagara chiri chekuvhiringa vanhu vasinei nehurumende. Chinangwa chagara chiri chekuvhiringa upfumi hwenyika. Ndokusaka vananga makambani akakosha mukusimudzira zvirongwa zvehurumende mune zvekurima.
Asa America inoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezviri kutaurwa navacharamba, asi kuti vanhu vanotonga nedemo uye vanoita zvehuori zvinopa kuti vakawanda vanonge zvozve nemuromo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vati America haiteereri zviri kutaurwa neUnited Nations, Africa Union neSADC zvekuti zvirango zvibviswe.
America iri kupikisana nepfungwa dzevazhinji. Chokutanga, mubatanidzwa weSADC wakadeedzera wakati zvirango zveupfumi ngazvibve. Mubatanidzwa zvekare weAU ukadeedzera zvimwe chete kuti zvirango zveupfumi ngazvibve. Uye zvekare UN Special Rapporteur on Sanctions, Madame Elena Doan, muna October vakaisa report yakaratidza kuti zvirango zveupfumi zvakaiswa neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero zviri kukanganisa zvikuru zvinhu zvakawanda mukuti zvifambe zvakanaka muZimbabwe.
VaOwen Liwayo vanoshanda neplatform for youth development vati kuiswa kwezvirango kunobatsirawo mukuti vanoita huori munyika nekutyora kodzero vazive kuti zvavanoita zvakaipa uye zvine mubayiro.
Saka zvoratidza izvi kuti vanhu vachitemerwa dai zvoratidza kuti vari kuonekwa zvavari kuita vari kunze. Saka izvi nyaya zvemarengo zvepfumi zvinotaura izvi kuti huori, vanhu vari kuita huori zvinoratidza kuti vari kuonekwa uyezve vari kuita vari kupiwa zvirango zvekuti vashandure maitiro avo uyezve nekodzero dzevanhu. Nokuti takatanga kunutsa zvirango zveupfumi inyaya yemabatirwo aitwa vanhu munomu, inyaya dzekukanganiswa kwekodzero dzevanhu. Sazvinoratidza kuti kodzero dzevanhu hazvisati zvanyatsokujeka, hazvisati zvagadzirisika.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo zvirango ibakatwa rinocheka nekwese. America yabvisawo mamwe makurukota nevaimbova makurukota ebato reZANU-PF pazvirango. Vaimbova mutauriri webato reZANU-PF uyewo vari nhengo yeZANU-PF varugare gumbo ndeumwe wevanhu zana nemakumi manomwe vabviswa pazvirango. Vagumbo vati vafara zvikuru sezvo vanga vari kutambura kuwana mari dzavo kunze kwenyika.
Aiwa, ndafara zvikuru because ndanga ndava namachallenges akawanda zvikuru. Madenda angu account anenge ari munoso kana muus dola dzangu akadzidzagwa. Saka ndaziva ndichakwanisa kuoperesa zvakanaka. Saka hai ndinofara zvikuru kuti zvaitika izvi ndaanchingoti ende zvava zvabvira nyaya dzii dzemasanctioni dzabva chacha
vamwe vabviswa vanosanganisira vadavid chapfika vaignitius chombo vanicolas goche nevamwewo. America yakatanga kutemera vamwe vakuru muhurumende yezimbabwe zvirango muna 2003. European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002. Asi hurumende yezimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika muchure mekunge hurumende yapa ivhu kuvatema. Asi America inoti yakaudza Zimbabwe kare kuti iremekedze bumbiro remutemo yayo kuti zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Musangano mukuru pakati peAmerica nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kana kuti US Africa Leaders Summit vatanga muWashington DC nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachiti nyika yavo yaisa parutivi mari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora kana kuti US 55 billion dollars mumabasa ekudyidzana neAfrica munyaya dzezveupfumi. Nhasi senhanganyaya vechidiki vemuAfrica vanogara kunze kana kuti kudiaspora vanga vachiitawo musangano wavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata mutoro wedu wenhau Marvelous Mutanganya uyo ari kumusangano uyu.
Aiwa, kwandiri ndinoti musangano uyu uri kufamba zvakanaka chose, nekuti tiri kuona kuti kwauya zviuru nezviuru zvevanhu, uyezve panzvimbo yandiri parizvino pane zviuru nezviuru zvevatori venhau vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuAfrica, uyezve kuri kuzeyewa zvinhu zvakasiyana siyana kumusangano uyu.
Ungatudza kuti zvii zvati zvakurukurwa kusvika pari nhasi, tichiona kuti musangano uyu watanga nhasi?
Pari zvino pane zvakawanda zviri kukurukurwa. Pane African and Diaspora Young Leaders Forum iri kuitirwa iyo ku National Museum of African American iri kure nekwatiri kunoko, asi iri kuwanikwa ichiwanikwa ichitepfenyurwa padande mutande reinternet. Uyezve saka vatori venhau vazhinji sesu tinenge tiri kutoonawo zviri kuitika ikoko, nekuti kwatiri kunoku kune mimwewo misangano. Uyezve pane mumwe musangano weCivil Society Forum unobatanidza iwo masangano anozvishandira akazvimirira ega uri kuitwawo kune imwewo nzvimbo zvakare. Ipo pano patiri munguva inotevera pachange paine musangano wePeace Security and Governance Forum, uyezve nePartnering for Sustainable Health Cooperation watiri kufungidzira kuti iwoyo tinogona kupinda tichinzwa kuti zvakamira sei.
Musangano uyu uri kunzi US Africa Summit. Zvizvinga tarisirwa kukurukurwa zvinenge zvichibatsira Africa.
Zvizhinji zvatiri kutarisira kuti zvichakurukurwa nekuti tinoona kuti ipo pano panga paine vanotaura vakamirira office yava Blinken vanga vari kupa ivo interview kune vanhu vakasiyana siyana. Taona vachitaura ivo vachitaura kuti vakatarisira kuti pave nekudyidzana kwakanaka kweAfrica neAmerica. Vakati musangano uyu uchave iwo wokutanga panguva ino kuti hurumende yava Joe Biden iwanikwa iyo ichinzwa kubva kuAfrica kuti zvii zvavanoda kuti vawanikwe ivo vachibatsirwa nazvo uye ivo vachitaurawo zvavanoda kubva ikoko kuAfrica. Saka ndiona kunge zvizhinji zvichazewa uyezve kuti Africa ichawanikwawo ichiwana pundutso pamusangano iwoyu nekuti musangano wekuti takatonzwa zvakataurwa izvo kuti pane mari yakawanda chaizvo yakatoturwa neofisi yava Blinken yavari kuti ichatowanikwa iyo ichipiwa kuAfrica kuti vaite mabasa akasiyana siyana.
Mati maonawo here mukana wekubatana nechikwata cheZimbabwe chiri kumusangano uyu?
Pari zvino hatisati tichaona vari kubva kuZimbabwe asi tinoshuvira kuti vari pano nekuti sekutaura kwandaita misangano iyi iri kuitwa kwakasiyana siyana asi pandiripo panapa hatisataona delegation iri kubva kuZimbabwe.
Mutoro wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano weUS Africa Summit uri kuitwa muno muWashington DC. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaviri vanoti vakarohwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika mwedzi wapera. Nhasi vamiswa pamberi pedare reGutu Magistrate vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vajevas Makumbe pamwe chete nemwana wavo vatinotenda vamira pamberi pedaro remagistrate vamahle Nkosi Ndlovu vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU PF kunyange vachiti ndivo vakarohwa uye vakatanga kunomhangara kumapurisa. Vaviri ava vanga vachimirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vatidarira vati vadzoke musi wa28 mwedzi uno.
Vasungwa vari kuramba ivo vanotaiwa. Tinotenda ndiye wakatorohwa naDedly achimurovera kupfeka short kauti kabudura yeyelo yaanoti ruvara rweTriple C. Saka mhosva yacho yakapinda mudare ikatanga kutongwa. Saka iyi yakapfurikidzwa yakaendeswa mberi kauti yakaitwa postponed to 28 December for continuation of trial.
Vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 89 chemutemo wecriminal law codification and reform act 10.23. Vajevas Makumbe vati zviri kuvakatyamadza kuti sei vari kumiswa pamberi pedare.
Haizvozvo hatina mufaro pakutambira zvinhu zvakadaro bhozi kana ivo varivo vakatiita zvinhu izvo avava kuti omesera isu asi vari kumiswa vakatirova. Kuita kwakadai kune mutemo womunyika tinoona kuti munyika chaimo hamuna dhemokirasi yakakwana.
Izvi zvatinhirwawo nemutauriri webato reTriple C mumasvingo vadirect charamba avo vakurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo vasina kutarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Mhirizhonga iri kuramba ichiwedzera zvikurusa muno mumasvingo nekuda kwokuti ZANU yakukwata zvekurevesa vari kuvhunduka vari kusha. Mobilizing yatiri kuita paground yakaipa. We have mobilized people we have. Isi toda kurudzira mapurisa kuti ndini anga agona asta correct application of the law. Vave impartial vasaita zvokuti isinei takashungurudzwa tizotosungwa.
Mapurisa anonzi akadaidza vatsigiri veZANU PF vakaita mhirizhonga vakavanyorisa magwaro ekuyambira chete mawarned and caution statements ndokuvaregedza. Mutauri wemapurisa masvingo Inspector Kudakwasha Dewa vanga vasingadairi nhare yavo. Apowo mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanoda kubata vakuru vemapurisa masvingo kuti vatipe divi ravo.
I need to find out from Officer Commanding Masvingo Province on what is obtaining on the ground before I respond.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vachiona nezvekufambisa kwemabasa muCitizens Action in Southern Africa siasa vaAshbod Madida vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuita basa ravo akarerekera rimwe divi.
Izvi zvinotityisa kwazvo, zvinotikashamadza, zvinoratidzawo kuti patiri kuenderera mberi mumwaka wesarudzo unouya gore rino tichasangana nemacases akadai so akawanda emhirizhonga dzematongerwo enyika uye kushandiswa kwematare mukugadzirisa nyaya dzenyika. Nyararo.
Mwezi wapera, batikiri webato le triple C, wanudarika gumi waka ruwazo kai pisisa, ni wanufungizi rakuti, newe chidikiwe ZANPF, wanonzi wanozirikanwa, asea wanavusungwa, nakamira Studio 7 Masingo, Dini Godfrey Mtimba.
Mwishaka vore vrend davaningi stole, vakarangariru wa segambari nyika Muharare nezuro maneru pachiti kwa cheku parura kudindwa kwe bukuravo kechitatu rinonzi African Nationalism. Izi zvakarongwa ne davaningi stole foundation. Godwin Mangujga anotipanya enu tevera.
Muma shoko avo pachiti kwa ichi, sachi garu wendawa ningi stole foundation, Bishop Chad Gandia, vakati mshakabu, muna akaita basa guru pa kuumba batore zanu, pamwe ni kusunungura nyika.
Saka contribution yake inokosha zvakanyanya. Zvikuru takatarisana nebook retiri kuparura nasi, third edition ya African Nationalism. Iri book riri kushandiswa muma universities. Akawanda ku UK ni ku America. Ameno kuti muno riri kushandiswa here.
Vakaenderera mberi vachiti vanofarawo kuti Reverend Stolle vakazopiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Isu tiri kuti ngatisakanganwei wanhu wakaita kuti tisvike patiri nasuno. Hong tingakwikidzane pama contributions asi pane zvikuru zvavakaita zvakanaka isu ndo zvatinosimudzira. Saka tinotokurudzira wemhuri dzemamwe maheroes asiri atinoimba pamusoro pavo kuti hey, musakanganwe maheroes.
Bhuku ravasitole rinonzi African Nationalism rinotaura kosha kweutongi hwavatema rakatanga kudhindwa muna 1958 kuBritain uye akandike kutanga kuparurwa muZimbabwe. Imwe nengo yendavaningi Stole Foundation muzvare Jesse Majome vanoti kuparurwa kwebhuku iri muZimbabwe kunobatsira kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kukosha kwakaita nhoroondo yenyika ino.
Kubereka kweZimbabwe aina mbuya kubuda sakanaka yakavharidzwa kakutikurwa ikamonyororwa ikamonyororwa pasinga nenzira dzakasiyana-siyana asi zvaitika nhacho kuti bhuku iri risinge richiparurwa zvakare ndirokuti rinobetsera kuti vanhu vemuZimbabwe tiyeuke kanetika kwekukosha kwakaita rusununguko rwedu iye rusununguko 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 kuvanhu vese nekuzimbabwe.
Vakaenderera mberi vachiti kupa ruremekedzo kuna Reverend Stolle kwakaitwa nehurumende kwakakosha panhoroondo yenyika ino. Mutauri wemhuri yemushakabvu Dr. Sifiso Stolle Baro vakaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nefoundation yababa vavo zvakakosha zvikuru kumhuri yese.
At family level, baba vakashaya zvari nei nasi musiwa 12 December. And then zvelegacy zvatanga futi nasi. Saka zvakafanana kuti baba vamuka. Zvavamuka tinorangarira kuti vacha zvavanga vachida kuti zviitike zvichatangawo kutora nzvimbo.
Vakatenda rutsigiro rwavakawana kubva kufoundation, shamwari dzemhuri pamwe nevamiriri vedzimwe nyika.
Handina kana nemazwi anokwanisa kutenda rutsigiro rwatapiwa from all over. Pane shamwari dzefamily, pane vamwewo vanga vachiita believe in him pachavo at personal level, variko futi vamwe vemapati. Rutsigiro rwakawanda chaizvo, saka tinotenda and tinovimba kuti vacharamba vachitibatsira nokuti foundation yatanga manje. Tinoda kuti ienderere mberi.
Vaprecious Maboko, sachigaro wesangano reFriends of Ndavaningi Stolle Trust, vakati vachaenderera mberi nebasa raiitwa naReverend Ndavaningi Stolle.
Tinotarisawo zvakare nzvimbo dzine chokuita nezvekurima. Tinotarisawo zvakare pachikore paya paya takanzwa kuti ndo vakaisa muchari paya ende takanzwa kuti yaakudzikira mastandards aichakwanisa kuholda kapasiti yacho yaadiki. Saka zvinhu zvatinoda kutarisa kuti tingozvisimudzira kuitira kuti basa ravo rose ravakaita risarwe. Zvavaida kuti zvinge zvichiitika zvanga zviri pamwoyo pavo zvirambe zvichienderera mberi.
Vamabhoku vanoti chinangwa chavo ndechekuti zita nemabasa aReverend Stolle asarove. Reverend Stolle vakave mutungamiri webato rezano wekutanga muna 1963 kusvika muna 1975 uye vaive mufundisi wesvondo yeUnited Church of Christ in Zimbabwe. Vakashaya musi wa 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Aimbova mutungamiri wenyika yeGini mushure mekupidigurwa kwehurumende nemauto Musa Dadis Kamara amiswa pamberi pedare nhasi achipa uchapupu hwekuti chii chaizvo chakaitika muna 2009 apo mauto akauraya vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe uye kubata chibharo mamwe madzimai munhandare yebhora. Kamara achihana mhosva yakapara sezvo ainge akatorara pakaitika izvi akazumuka anzwa kuti vanhu vairatidzira vainge vaurayiwa. Vanhu gumi nemumwe kusanganisira Kamara vari kupomerwa mhosva yekuponda vanhu ava apo vanochengetedza nyika vakatanga kuridzira pfuti vanhu vainge vasina kupakatira zvombo. France yakokera musangano nemasangano anopa rubatsiro kuti abatsire Ukraine kugadzirisa zvivakwa zvayo zviri kuparadzwa muhondo neRussia. Musangano uyu uri kupindwa nevamiriri vehurumende, vakuru vemakambani uye masangano anopa rubatsiro. Mutungamiri weUkraine vadzokorora mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vapomera Russia mhosva yekuda kukanganisa kugadzikana kwepfungwa kwevanhu muUkraine. Hondo pakati peRussia neUkraine iri kuenderera mberi uye vanhu vemuUkraine vasere vanonzi vakafa nezuro mushure mekunge Russia yabhomba mudunhu reDonetsk. Chikwata cheInternational Monetary Fund IMF chiri munyika umo chiri kuita hurukuro dzakasiyana siyana dzinosanganisira mamiriro eupfumi, zvirongwa zveupfumi nemisangano ye-2023 Article 4. Chikwata ichi chinonzi chiri kuita misangano nevakuru vehurumende, vemakambani akazvimirira, masangano anoita zvebudiriro pamwe nevemasangano akazvimirira. Asi vamwe vari kuti chikwata ichi chauya panguva yakaipa apo nyika yakatarisana nedambudziko remagetsi. Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya.
Ichokwadi vauya panguva yezvunhu zvichiratidzika kunge zviri kutinetsa, particularly nyaya yemagetsi ari kunetsa pachinguva chino, ari kunge asipo, ari kuafekta kuZimbabwe, afekta zvimwe chetezvo nokumabhizimisi. Ndozvandinga kuti pachidimu ndo maonero angangovapo, pati isiwo ngatiregeura patichingoita relai neIMF. IMF ine agenda yayo yevaridzi vayo, asi dzedu isusu, isu ngatite zvedu zvinobatsira isu, zvinofambira nenyika yedu. Tirege kuramba takangotarisa IMF kuramba tichingovapa mukana wekuda kuzotikritisaiza, hapana zvazvinotibatsira.
Asi kushanya uku kwakakoshera nyika here? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti
kushanyigwa nechikwata cheIMF kunobatsira vajonga, kunobatsira Zimbabwe nezhira mbiri. Chekutanga, varidzi vemari vanouya vachiona voga mamiriro ezvinhu pasina kunyebekwa nehurumende yemuno. Chepiri, hurumende yedu inomboedza kugadziridzawo zvinhu sevanhu vanoda mari nyangwe zvichizoramba hazvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo vanotarisira kuti nyaya yeurongwa hweZimbabwe hwekuedza kudyidzana zvakare nedzimwe nyika pamwe nemamwe masangano ndeimwe yemisoro yenhau dzakakosha dziri kukurukurwa kumisangano iri kuitwa nechikwata ichi.
Nyaya yekudyidzana inofanira kunge iri zvakare imwe yezvinhu zvichange zvichitarwa kana kutauriranwa maringe nekuona kuti hurumende yeZimbabwe ingaite sei kuti idzokere pakudyidzana zvakakwana zvakanaka nevanhu kana kuti mapato avane mari yavo vavasa vabhadhara mari dzavo kuti tinge tine kudyidzana kwakati simbei kwakati nakei kunoitwa nedzimwe nyika dzose.
Asi Dr. Kanyenze vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvirongwa zvayo zvekubatsira vanoshaya kana ichinge ichitarisira kuzadzisa zvirongwa zvayakatara kuti ichange ichizadzisa. Vamasimba kuchera vanove zvakare imwe nyanzvi mune zveupfumi vanotiwo kunyange hazvo misangano yeArticle 4 ichinge yazopera, Zimbabwe neIMF vanenge vaine maonero akasiyana panyaya yekufambiswa kweupfumi hwenyika.
Chicha tinoona chino wanzo ku shamisa kana kufadza ndechekuti tinoona kuti misangano iyo yapera Zimbabwe inenge ine maonero ayo ekuti upfumi huchakura nepesende yakakura sei asi iyo IMF inenge ine maonero ayo zvikuru sei anenge akati dzikei kudarika yeZimbabwe panyaya yekufamba kweupfumi kana kuti kuperforma kweupfumi.
Pane chakanaka here chichabuda kubva kumisangano iyi? Vangwenya vanoti havavoni paine chine makushe chinobuda.
Onero angu vajunga hapana chakanaka chichabuda mugwendo uku. Hongu hurumende yakaedza painonogona napo kujipa mitengo yemari yatinoti inflation muchirungu. Asi kushaikwa kwemagetsi, uori nekuburitsa goridhe zvisiri pamutemo, machakwi nemajuru zvinoparadza mamiriro eupfumi hweZimbabwe. Semagariro tichangonzwawo IMF ichirumbidza hurumende yava munangagwa asi pasina chaiswa mudura remari yedu.
Chikwata ichi icho chiri munyika kubva kutanga kwemwedzi uno kusvika musi wa 15 mwedzi uno. Rwendo rwechikwata ichi runotevera rumwe rwakaitwa zvakare nechimwe chikwata cheIMF muna Gunyana, icho chakakomekedza kuti kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika kunosimbiswa chete nezvirongwa zvinoshanda. Tarisa zviri kuitika ku World Cup kuQatar. Mumutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals pakati peCroatia neArgentina, Morocco ichatambawo zvakare neFrance mangwana. Mukuziya nezvemitambo iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhabvu Momoyo.
Mutambo unenge wakaoma chaizvo asi mutambi anoitwa Lionel Messi ari kutamba zvinodadisa. Tavakomana vekuRussia vakatadza kumumaka, vanokwanisa kukundikana mumutambo iwoyo. Saka hatazonyatsogara, tinotarisa tinoona kuti vakomana veArgentina ndinoona vachikunda mutambo nekuti havasi kutadza kumuisa pamagemhe savatamba kubvira pavakajuma gemhe rekutanga riyai. Vamwe vese vari kukwanisa kuuya.
Tiri kuona kuti mitambo mizhinji inenge yakunopera kuma penalties uko. Hamuoni here Croatia ichizokunda hapa nekuti inenge mumutambo uyu atamba mitambo yakawanda yaendawo kuma penalties kwacho ichikunda?
Iri ndiro rimwe remashoma aratamba aisingaende kumapena. Ndinoreva kuti bhora iri richapera panosvika 90 minutes, handifungiri kuti rinosvika kuise kumapena nekuti vakomana veArgentina chandakaona chavari kukwanisa ndechekuti havakusiya zvigodzwa zvavo zviviri. Mukatarisa vakomana veCroatia pavese pavari kuzosvika kumapena vanenge vagoita chigodzwa chimwe chete. Saka ndinodaira kuti pamutambo uyu inenge wapera panosvika 90 minutes nemamwe maminitsi ari kuwedzerwa aya kana angave kiri kana mangani asi unopera.
Ko mutambo wechipiri pakati peMorocco neFrance?
Mutambo uyu ndo uri kundibata mutambo iwoyu nekuti ndikatarisa vakomana veMorocco ndivanhu vatichiti vakomana vemuAfrica. Totarisa zvevakomana vekuFrance unoona zvakare kuti vanotambira kuEurope asi vakomana vazhinji vacho vatema, vechitema vanova zvinhu vanobva kuno kuAfrica. Saka ndodaira kuti mutambo unenge wakati ome asi takatarira vakomana vanotambira France ndiona kunge vane advantage kupfuura vakomana veMorocco. Saka mutambo uyu unofanira kupera zvakanakisisa vakomana veMorocco vakundwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo yenhabvu uye akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo, Momoyo ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mo anomirirawo zvakare vatambi kana kuti soccer agent. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection 8 PM. Apo mutungamiri mukomo weStudio 7 ari kutarisa nezviri kuitika kumucheto kwemusangano weUS Africa Leaders Summit muWashington DC. Vechidiki vanova zvizvarwa zveAfrica zvinogara kunze kana kuti kudiaspora vari kutaura zvavangaite mukusimudzira upfumi hweAfrica. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende yopomera America mhosva yekuda kukanganisa upfumi hwenyika nekutemera mamwe makambani eshoroma vakuda tagwirei zvirango. Asa America inoti iri kuranga vari kuita zveuori vakawanda vachiyaura nenhamo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino kumedhisaidi.
Toku izika pisenda baku.